This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 17, 2016.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, nichiti hezvinoe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
MDCT yokwira matare muBulawayo ichida kuti dare risendeke parutivi, danho rakatorwa nemapurisa rekurambidza kuratidzira kuri kuda kuitwa nebato iri mukupera kwemwedzi uno.
Pastor Ivan Mawarire votaura zvinangwa zvavo paurongwa hwavo hwekuratidzira.
Mumwe mudzimai anorarama neurema oyaura nenhamo kuEpworth.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Bato reMDCT raita chikumbiro chechimbi chimbi kudare High Court muBulawayo nhasi chekuti dare iri risendeke parutivi, danho rakatorwa nemapurisa rekurambidza kuratidzira kuri kuda kuitwa nebato iri. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Gweta riri kumirira bato reMDCT nyaya iyi vakolwani Ngwenya vanoti bato iri rakwira kudare nechikumbiro chechimbi chimbi ichi, kana kuti agent application, mushure mekunge mapurisa emuBulawayo ati bato iri raisafanirwa kuenderera mberi nekuratidzira kwariri kuda kuita pakupera kwemwedzi uno. VaNgwenya vati chimwe chesikonzero chakapiwa nemapurisa chekurambidza kuratidzira uku mushure mekunge bato iri razivisa mapurisa zvariri kuda kuita sezvinotarisirwa pasi pemutemo wenyika, ndechekuti kuratidza uku kunogona kukonzera mhirizhonga.
Mapurisa ekuBulawayo Central District aramba kuti macheyo yoitiwe, because ivo vari kuti kwakaitika violence kuHarare March, because this is the second March. MDC yakaita imo March kuHarare on the 14th of April. Saka vari kuti iyoyo March yanga risiri peaceful. Saka application ndeyekukumbira kukoti kuti tiendere mberi nemachi iyoyo.
VaNgwenya vati dare rinogona kutambira chikumbiro chebato reMDCT kana kuchirasa, asi vati ivo bato iri riri kuzoenderera mberi nekuratidzira uku sezvo kuita izvi kuchibvumidzwa pasi pemitemo yenyika.
Ichokwadi kuti vanogona kuramba kana kuti vanogona kubvuma, but nemazviziro etu ndeyekuti hatifaniri kukumbira kumapurisa kuti tiitei, because ikonzero redu riri muconstitution zvokuti tiite zvemamachi nemademo. As long as kusina violence tinobvumidzwa kuti tiendere mberi nemachi iyoyo. Saka maclients angu ari kuti chero koti ikaramba kuti tiite machi iyoyo, pachaendera mberi pechishandisa constitution section 59.
Studio 7 haina kukwanisa kunzobire mapurisa panyaya iyi. VaNgwenya vati vanotarisira kuti dare rehigh court richangera pamutongo waro vhiki rino risati rapera. Mwedzi wapera, zviuru nezviuru zvevatsigiri veMDCT zvakatungamirwa nemutungamiriri webato iri vaMorgan Tsvangirai zvakaratidzira muguta reHarare mushure mekunge dare reHigh Court rasendeka parutivi kurambidzwa kuratidzira uku kwave kwaitwa nemapurisa. Bato iri rakaparira urongwa hwekuratidzira uhwu uye rinotarisira kuratidzira munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika senzira yekuratidza kutsutsumwa pamusoro pematambudziko akatarisana neveruzhinji munyika, ayo vanoti ari kukonzerwa nekwavanoti kutadza kutungamira nyika kuri kuitwa nehurumende yeZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vaive vashandi vekanzuro yechitungwiza makumi maviri vakasungwa nechishanu chapfuura mushure mekuratidzira pamahofisi ekanzuro iyi vakundikana kumira pamberi pedare nhasi sezvanga zvakatarisirwa. Vaive mutungamiri wevashandi uye vakamiswa basa vaEfraim Katsina vanoti vashandi ava vazoudzwa kunzi mapepa avo anga asiri mugwara, izvo zvazoita kuti vanzi vachazoziviswa nezvezuva ravachapinda mudare. Vakatsina vanoti vashandi ava vaifanirwa kunge vari muzvikwata zviviri, chine vashandi vatatu vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mutongo wedare mushure mekunge vasvika pamahofisi ekanzuru ipo paine mutongo unovarambidza kuita izvi, nechimwe chine vanhu gumi nevanomwe ava vanonzi mapurisa haasati awana mhosva yekuvapomera. Vashandi ava ndevamwe vevashandi mazana maviri nemakumi matatu nevana vari kuratidzira vachigara pamahofisi ekanzuro echitungwiza vachida mari dzavo dzemihoro dzavasina kupiwa kwemwedzi makumi maviri neminomwe vasati vamiswa mabasa muna Nyamavhuvhu kwa2014. Vakasungwa nechishanu vakazobudiswa nemugovera vachinzi vaizomira pamberi pedare nhasi. Ngatinzwei hurukuro yataita navakatsina pamusoro penyaya iyi.
Nhasi ndopata tiri kutarisira kunge tichipinda mukoti sekutaura kwazasari. Vanoti doketi racho rakazenge ranzi ripasanurwe, rinzi 3 vamire vari pavo vega, then vamwe 17 vamire pavo vega. Saka madoketi akachiona kuti ari mairi nhasi, patakamirira kuti vataure nesu kuti vatiudzoti iriko here koti nhasi, asi havana kugona kutifondera kuti iripo. Zvisinei tazoonana zvedu nemapurisa, vakatiudza ivo kuti doketi raendeswa nhasi. Saka vachazotiudza ivo kuti koti yacho chainge chitwa musiupi.
Saka vari kupomerwa mhosva ipi vasungwa iva?
Vanga vavapomera mhosva yekuti contempt of court, asi zvazoongororwa zvakazonikwa kunzi 17 havasi painterdict, havana kubvira vamboenda kukoti. Saka havangahanzi muri pacontempt of court. Saka vanga vachipatsanura bhaketi racho kuti vatsvagire vamwe 17 ava mhosva yekuti vanga vape saizvozvo. Saka asati aziva mhosva iri kupiwa vamwe 17 ava.
Saka kubuda kwavakaita nemugovera vakabhadhariswa mari dzechibatiso here?
Kwete, hakuna mari yakabhadharwa. Zvaita sekunge sika zvinhu zvacho. Zvakavangorekana vangonzi havanga vachienda zvavakumba, tozozoona kana takuvachiedza kukoti.
Tinonzwa kuti vashandi ivava vanga vachigara pamahofisi ekanzuro vachiratidzira varipo, vachiri kuenderera here nedanho iroro?
Pare zvino pamazuva mairi matatu havana kunge vaendapo. Asi vari kutsidzira kuti havasi kuzombokanda mapfumo pasi kusvikira vapiwa mari dzavo dzavari kuitwa odi nekanto dzinosvika kuma27 months. Vada vatanga vapiwa mari dzavo idzodzo dzemasalari ariyari dzavakashandira, havasati vautaura nyaya dzenyaya dzematerminal benefit kana nyaya dzeretretment package kana nyaya dzimwe, vari kutaura nedzenyaya dzemari dzavakashandira pakutanga. Saka vari kuti havasi kukandiswa mapfumo pasi nekusungwa kwavakaitwako, vacharamba vachienda apo kusvikira zvanaka.
Avanga vari vaive mutungamiri wevashandi vekanzuro yechitungwiza vaEfraim Katsina vakamiswa basa vari parunare muchitungwiza neStudio 7.
Vakatanga nyunyuto vachora hurumende nevamwe vanoita zvematongerwo enyika vachishandisa dandemutande reinternet Pastor Ivan Mawarire, vanoti vanhu vakawanda zvikuru vari kubatana navo mukutaurira hurumende kuti igadzirise matambudziko ari munyika. VaMawarire vari kuisa mavhidhiyo avo paFacebook nepaTwitter vachikurudzira veruzhinji kuti vasimuke varwire kodzero dzavo uye mabasa vasingatye. Vanhu vakawanda munyika nekunze vari kubatana navaMawarire uye vari kubuda vakabata mureza vachitaura matambudziko avari kusangana navo muupenyu padingindira rinoti hashtag this flag. Pastor Mawarire vaudza mutungamiri mukomo weStudio 7 pamusoro peurongwa hwavo kuti uri kuenderera mberi.
Ndiri kuona sekuti izvo zviri kushanda. Kubatana tiri kubatana sezvo tiri kutaura zvedu tiri pasocial media panana Facebook nana WhatsApp. Ndiri kuona kuti zviri kuita kuti vanhu havachatyi, vari kutaura vari kubuda kachena vachizviisa mifananidzo yavo. Zvinoratidza kuti munhu haachatyi here pamufananidzo wako uchitaura panobuda kutaura kutaura. Saka ndiri kuona kuti izvo vanhu vazvitambira vazviita.
Saka nyunyuto yenyu iyi ichangoperera padandemutande reinternety here? Muchazvifambisa sei? Uyezve kumaruva muchasvika sei uko kusina internet?
Iro idambudziko chokwadi riripo rekuti izvo vanhu vari kumaruwa, particularly ava vari kumaruwa vanofunge sei kuti vadzive zviri kuitika. Saka kuratidzirwawo nechiwawo ikoko hatina zvingatibatsire kuti tikwanise kusvika kwavari. Nai zvaikwanisika taiibvawo neipapo. Asi takasarudza mutoo iwoyiyi wevana Facebook nana WhatsApp nekuti ndewo mutoo watinawo uyezve ndewo mutoo watatanga kujairawo isusuwo vemazera reduwo. Saka ndinoona kutiwo zvinenge zvashandarawo pazera renuwo iroro.
Kuti munyatsogutsikana vamawarire zvii zvamunoda kuona zvichiitwa nehurumende?
Ndekunga zvinhu zviripo zviri pachena zvatakatarisana nazvo. Zvinhu zvakafanana ndingatini mashandisirwo anoitwa mari nehurumende yedu. Ine semunhu ndinoona sekuti hurumende yedu inoshandisa mari yakawandisa kupfuura mari yavanogadzira kati mari yavanodii mari yavanenge vachiunganidza. Hazvio zvinhu zvinoenderera mberi izvozvo. Saka inini kugutsikana kwangu kuona hurumende yangu ichitanga kudzikisa mushandisirwo wayo wemari yavo mari yedu isusu sezvizvarwa zveZimbabwe yatinoti taxpayers kuti dzikisai munoshandisa yamuri kushandisa yakawandisa mari yacho.
Pastor Ivan Mawarire vanotungamira urongwa hwekushora hurumende nevamwe vanoita zvematongerwo enyika vasingateedzere zvido zvevanhu padandemutande ravo rinonzi hashtag this flag. Vanga vachitaura vari parunare nantungamiri Nkomo weStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 116065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Nengo dzeparamende muAmerica dziri kutarisirwa kuvhota kekutanga kuti pave nemari yekurwisa chirwere cheZika virus icho chinokonzerwa nehumutu. Chirwere ichi chiri kutyirwa kuti chinogona kupararira munyika yose. Senator webato remaRepublicans vaJohn Cornyn vati Congress haikwanisi kugarira maoko nyika yakatarisana nedambudziko iri.
Chikwata chevanhurume charwisa nhasi mutungamiri webato rinopikisa muRussia vaAlexei Navalny pamwe nenhengo dzesangano ravo rinorwisa uori. Izvi zvaitika panhandare yendege iri kuchamhembe kweRussia. Varwisi ava vamwe vacho vanga vakapfeka yunifomu yeCossack vadira mukaka pachikwata chavaNavalny ndokuvarova vakazvambarariswa pasi uye vamwe vevanhu varohwa ava vanga vari vanhukadzi.
Nyaya yeuori yanetsa munyika zvikuru makambani ehurumende ayo ari kupomerwa mhosva yekuita chikiribidi munyaya yematenda ane mari inosvika mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora. Uori uhu hunonzi newakawanda huri kupawo kuti nyika irambe iri mumadhaka. Mapazi ehurumende akaita seremhando dzemoto anonzi akapa basa kunhengo yeZANUPF vapsychology mazivisa rekushambadzira kambani iyi kunyange hazvo mukambani umu muine vamwe vanhu vari kuita basa iri kare. Kambani yeZesa inonziwo iri kupa vaWikineo chivayo mamiriyoni nemamiriyoni emadhora ekuita zvinonzi nevamwe zviri kuitwa nechikiribidi. Vakuru kumakambani akaita seZimra neAnti-Corruption Commission uye kuNASA vari kuferefetwawo pari zvino nenyaya dzeuori. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatendawo kuti mari inosvika mabhiriyoni gumi nemashanu yemangoda yakatsakatika kwachiyadzwa asi kusvika pari zvino hapana atasungwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye varisisa chigaro vesangano reZimcord vaJoy Mabenge kuti tinzwewo maonero avo.
VaZulu, izvozvo zvatiri kuverenga nezvazvo zviri kunzwa zviri kuitika munyika hazvina kutanga kuitika nhasi, zvagara zvichingoitika. Changosiyana chete ndechekuti izvi zviri kubuda pachena. Chatingatoramba tichitongosimbisa inhau yekuti iko zvazvabuda pachena kudai, zvazvinogara zvichibuda pachena kudai. Saka idzo nyanya dziri kunge dzichidya uchinomukaka vamwe vachidya nhoko dzezvironda, ruzhinji ruchidya nhoko dzezvironda munyika, dzichaitwa sei? Ndopane nyaya huru ipapo. vamugabe nehurumende yavo vanoda here kuti vanhu vamiswe pamberi pematare vachitongwa nemhosva idzo dzekunzi bhozi huori sekuza kwamunoita imi huori imhosva huru vanofanira kunge vachimiswawo pamberi pematare vachitongwa nemhosva dzavo idzodzodzo kana vamwe vacho vaine mari dzavari kunzi vanadzo vachibva vadzosera kunyika kuti nyika ifambire mberi nyaya yehuori ndo nyaya yaondonga nyika izvozvo tese samazimbabwens tinozviziva chaingonetsa chete ndechekuti zvaisabuda pachena asi iko zvino zviri kubuda pachena isu savanhu tichiramba tichingoti dai nyika yaita kuti ivavo vari kunzi vari kubira nyika zvakanyanya-nyanya kudaro zvinonyadzisa kudaro vanzi vadzosere mari iyoyo kunyika nekuti nyika ingashayi chouviri ivo vamwe vanhu samba dzavo dzakazara nemari yenyika noupfumi hwenyika hwavasingafaniri kunge vachiwana
ko bumbiro remutemo rinoti kudii panyaya dzezvikwereti idzi
chakatanga ndo chakachenjedza mubumbiro remutemo chaimo imomuya mukatarisa section 17 mukadzika-dzika nayo muchatondoona kuti mubumbiro remutemo muri kutaura pachena kuti hapana chikwereti chichange chichitorwa paramende isina kunge yasumwa paramende isina kunge yadi yabvumirana nazvo kunyange zvazvo zviri zvekuti panofanira kunge paitwei paiswe iya inonzi act of parliament kana izvozvo zvazvo zvaitwa ngazviitwe ndosaka muri kuona isu navamwe vemasangano akazvimirira tega tichingoramba tichisimba neiyoyo yekuti hurumende ngaiite kuti iite kuti bumbiro remutemo rive rakafananidzwa kana kuti ngaiite kuti bumbiro remutemo rive rinoitwa pachirungu yatingati kuimplimendwa nekuti zvazvisi kuitwa kana zvisiri kuitwa ticharamba tichingoona vanhu vachingonotora zvikwereti vanhu vachingoita zvavanoda vasingateedzeri bumbiro remutemo
vajoy mabenge vanoshanda nesangano rezimbabwe coalition on debt and development vanga vari parunare mujohannesburg south africa
munhu anorarama neurema uye aine HIV anosangana nematambudziko akawanda muupenyu kusanganisira kushaya cheuviri munyaya inotevera safari njema anoongorora matambudziko ari kusanganwa nawo nemumwe wevanhu ava uye kuti hurumende nevenharaunda vangaite sei mukubatsira vakadaro
muzvari analungisani avo vane makore makumi matatu nematanhatu havaone uye vanorarama neutachiona hweHIV vanogara kuOverspiel kuEpworth. Muzvari ana avo vakambenge vakaroorwa vakatanga kusaona vave nemakore makumi maviri nemapfumbamwe mushure mekushaya kwemurume wavo. Pari zvino vari kugara nababa vavo vaIwell Lungisani avo vane makore makumi matanhatu nemapfumbamwe uye vakashayikirwa nemudzimai wavo mugore ra2003. Semunhu anorarama neHIV, muzvari Lungisani vanofanira kuongororwa nguva nenguva paEpworth Polyclinic. Asi izvi zviri kuomera mhuri iyi nekuti vedzimotokari vanenge vachida kubhadharwa mari dzinopfuura gumi remadhora panguva yega yega yekushanya. Muzvari ana vanoti vanogumisira vodarika kuonekwa zvinova zvinoita kuti marapirwo avo aite ekufungidzira nedzimwe nguva.
Chipatara ndobatsiridzwa nababa. Ndovanondibatsiridza kana vasina pavawanawo kana tushoma twachitutu vanobva vanzi zviri nani vauye havo ihwo vangondini vanotore matablet saka kuti ndizorapwa zvakakwana ivo vanenge vachiti vari kuda kundiona zvinenge zvatova nedambudziko.
Pamusoro pezvo muzvari Lungisani vanofanira kuwana kudya kunovaka muviri asi zvese izvi hazvizokwanisika nemari iri pasi pasi inotambirwa nababa vavo. Pabasa ravo semugariri vanotambiriswa makumi masere emadhora pamwedzi.
Nyaya yehombe iri kundibata inyaya yekuti ndinongomuka ndine nzara usiku saka panozobikwa chikafu chacho chinenge chakubikwa kana kuma 11 chashayikwa dzimwe nguva unotoswera nenzara saka ipapo panobva patoti handizoziva kuti ndongodi nendangonwawo mvura kuti nditese ndingonzwa kutaka simba zviri nani. Baba vanenge vachiti pari zvinhu izvi tarire munhu handina kana sendi chero vakatsvaga chekuti tidye tiri four zvine zvirongotiwo zvingotiwo ungodzore nzara bhat ungochiona kuti ndikutowedzera imwe nzara futi.
Muzvari Lungisani vane dambudziko zvekare rekushaya zvekusimira.
Zvekufuga ndingori negumbeza 1 asi gumbeza racho manje pari zvinhu zvindakatoripeta rashaya wacha nenhau yekushaya sipo neano wacha wacho zvekupfeka ndandimbori nazvo hangu pandaiona asi iko zvino izvi zvizhinji zvacho zvakapiswa zvichinzi hazvichaiti zvanga zvanaiwa nemvura bva zvashata saka zvatova dambudziko.
Vakidzani vaimbobatsira asi pari zvino vakuona dambudziko repamba apa richivaremera. Muzvari Lungisani vanoti izvo zvinogara zvichivadya moyo.
Hapana muvakidzani anobatsira. Hapana. Nguva zhinji ndinenge ndingori muno mumba kana ndikatobuda panze paine vanhu vakagara mudzimba dzevachitaura vachitsika. Ndendakangogarawo panze ndinoti iko zvinezvi ndakuremerwa ndaandiga.
Nemazuva ari kure, muzvari Lungisani vanobatsirwa pakugeza navatete vavo vanogara makiromita 10 kubva pamba pavalungisani. Zvinoterukei nguva dzehorodhi yekuvharwa kwezvikoro, nekuti Rachel, munin'ina wavo anobva kuboarding ouya kuzogara navo. Rachel uyo ane makore 12 ekuberekwa, anobata basa rakaoma achiriritira mukoma wake.
Ndiremera kuvageza sina sipo uye futi hembe dzavo dzine china dzisingatikwanise kudzowacha. Pazuva rega rega ndokona kwakwanisa kuvabata nechita maexercise nawo nchifambisa.
Rachel anoti paanodzokera kuboarding pfungwa dzake dzinoramba dzichidzokera paugaro une mukoma wake.
Evatikokwana kwapindura mumbandisiko ikoko mumba macho munosara makaita sei uye futi nechikanzi chinyora dzongwa mufunga kuti havaone kwakasvika mumba makatura chimwe chinhu. Kaushika kwa tungu mnangu pindu hake hawa pindu chakatichi. Anungu ngori zivega wapana manambu watawuza. Kambo seka wa seka ngori vega.
Baba Lungisani vanotidambu zikuravo raigona kureruka dai ve munaraunda vaimbo pota vachiva cheuka.
Mtoro kundire mea sekuti andina eni mwana pa hama zake zese. Vamwetua karo waruku. Iyo mkuru ndia akarambuka ni mrumi upopanikizdo hapa. Andisi kuona kana helopu. Ekuti baba otendorazi mubatsirikare hapana ini ndega ndirungozisha ndingoti nikakwana kamari kangu kana kubadhara lendi ye stand ino zvikutondirema izvende almost 6 months manje
zvino zvikaramba zvakadai vemunharaunda vachibata vakaremara vanorarama ne HIV nekuseri kwemaoko ukuwo hurumende isingatirimuki pamusoro pematambudziko avakatarisana nawo. Vakawanda vakaita samuzvare Lungisani vacharamba vachitambura munyika ine bumbiro remutemo wenyika inosungirira hurumende kubatsira vanhu vakaita samuzvare Lungisani nevamwe vazere mumativi mana enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Mumwe wevechidiki vakananga kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship muzvare Stavison Lovu varikurudzira veruzhinji kuti vadzidze mutauro wemaoko kana kuti sign language zvikuru sei vashandi vehurumende vanosanganisira mapurisa, vanamukoti navana chiremba kuitira kuti vagone kutaurisana nevanhu vanorarama neurema hwekusanzwa kwenzeve. Muzvare Ndlovu inyanzvi musign language uye vanotungamira sangano rinorwira vanhu vane hurema uhure AfriAct. Muzvare Ndlovu ndemumwe wevechidiki veZimbabwe vari kuuya kuAmerica mwedzi unotevera pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Ngatinzwei hurukuru yavaita nhanhutungamiri Nkomo weStudio 7.
Awa ndikufara chaizvo nemukana watapiwa na President Obama kuti tiwanike tiri pakati pevanhu 1000 vakachuzwa kuti vange variko kufellowship yeMandela Washington. MuZimbabwe sezvo munoziva makachuzwa vanhu 60 vakadzi 29 nevanhume 30. Saka ndikufara ndiri pakati pevakadzi vavo and tiri President of Disability Rights.
Ndeapi matambudziko ari kusangana nematsi kana kuti vanhu vasinganzwi?
Kana une invisible disability senge muna redef. Hauzivi kuti munhu haabi. Saka munhu ari kusipidha nekombi yake anongosvika achikudhuma handiti. Because you do not have, you have an invisible disability. Saka zvinhu zviri kunetsa ndezvekuti vanhu havasi kuziva kuti votambira sei vanhu vane mainvisible disability. Saka wakangodhumanawo nemunhu anoita sign language nyange ari manesi kana ani unomurapa sei anongoziva kuti ndikunzwa musoro kuti azofurther explaina zvakutonetsa.
Sign language tinoziva kuti yakuwanikwa pasi pebumbiro remutemo wenyika, asi yakudzidziswa here muzvikoro zvakawanda?
Pari zvino hapana zvizhinji zviri kuitwa pamusoro pesign language kuti inge ichibudirira semalanguages atakuona mazuva ano anenge Chinese. Wechinonzwa kuti kuprimary mwana akudzidza Chinese asi mabasic to sign language haana. Izvinova zvinoita kuti mucommunity vana vange vachitadza kuwirirana pachezvavo because havasi kuziva kuti vocommunicata sei. zvinoendeka zvakare kana kumapurisa zviri zvinhu zviri nyore kuti government inge ichiti mapurisa hamugraduate kana musina kupedza sign language kusvika apa kuitira mumwe musasanganawo nemunhu ari deaf ari kuda rubatsiro yena anogona kungocommunicata naye saka zvinhu zvekuti tinofanira kutarira especially kana kumanesi nemadoctor
kumandela washington fellowship uchange uri kuneipi university uye uchange uchiita zvidzidzo zvipi
ndinenge ndiri kuuniversity inonzi University of Delaware ndinenge ichiita zvinhu zvakawanda mucivic leadership track
muzvare Stavison Lovu ndemumwe wevechidiki vezimbabwe vari kuuya kuamerica mwedzi unotevera pasi pechirongwa chemandela washington fellowship vachitaura namutungamiri nkomo westudio 7
Mhuri yeZimbabwe iri kuenderera mberi ichichema muimbi Bhigi Zhanje akaberekwa achinzi Wellington Jonga uyo akaradzikwa kumadziva kuMount Darwin nemusi wesvondo. Muimbi uyu akaita mbiri kuma1980 nekambo kanonzi Rudondi Mandivaidza. Muimbi uyu akashaya kuHopley muHarare nemusi wechishanu mushure mekurwara kwenguva yakareba. Zhanje ainge ave kudzidzisa paHopley Primary uye akamboshandawo kuZBC ari mushamarari pazvirongwa zvakaita sedzamagitare dzevechidiki detembaitinzwe nezvimwewo zvirongwa. Kuti tizeye nezverufu rwake tabata muimbi ane mukurumbira munyaya dzechitendero baba Charles Charamba kuti tinzwe maonero avo nezverufu urwo.
Ndingatini Zimbabwe yarasikirwawo nemuimbi anga ane maofisi maviri ame akanga ari muimbi anoridza gitare asizve anoimba music yemagitare uye maviri vemapoem saka ndingati kurasikirwa kwakanyanya.
Makamboitawo here mukana wekumbotaura nawo muupenyu?
Pabiki zvanje takaita mukana wekutaura navo but zvinoita ndezvekuti tine mapersonality zvatinotenda isu sevanhu zvinosiyana. Mukoma Bhigi Zhanje munhu waineta zvakanyanya pakuti ukwanise kurakidze dambudziko ravanenge vanaro maisangana muchitaura muchifara but munhu uya wekuti maiita zvekuchekenyedzana zvakanyanya kuti ukwanise kuziva kuti pane dambudziko rakaita sei kunyange pakusvika parufu rwavo isu vamwe vanini navavo vaimbi vaya vanhu vatakaona vatoo vaindikana but haasi munhu wekuti takanzwa nezveurwere hwake munhu watakazonzwa patongoo nechiziviso chekuti vashaya saka takawadzana navo sevaninina kwenguva akona pako
Rudondi Mandivaidza rudo rwechokwadi Rudondi Mandivaidza rudo rwechokwadi vanhu vanonditaurira mukadzi wako akanyangara nandizvione nekuti ndinomuda vanhu vanondiudza mukadzi wako akasviba nandizvione nekuti ndinomuda vanhu vanonditaurira mukadzi wako akaremara nandizvione nekuti ndinomuda Rudondi Mandivaidza rudo rwechokwadi Rudondi Mandivaidza rudo rwechokwadi
Kokambo rudo ndimandivaidza kubva kuna mushakabvu Bhigi Zhanje tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinotendawo baba Charamba nekuti taura nezveupenyu hwemufi. Vateereri musakangano kuti muchirongwa chedu chelife talk chethe connection tiri kutarisa zvinoreva kuratidzira kuri kuitwa napastor Ivan Mawarire.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
MDCT yokwira matare kuBulawayo ichida kuti dare iri dare High Court risendeke parutivi danho rakatorwa nemapurisa rekurambidza kuratidzira kuri kuda kuitwa nebato iri mukupera kwemwedzi uno.
Pastor Ivan Mawarire vataura zvinangwa zvavo paurongwa hwavo hwekuratidzira. Taba tafuka kuma kumwe churonga chedu cha nasi. Tinu imba utimuchange mine suzakari mangwana. Anokuoni kai, ndini jonga kandemi irindiri mu Washington DC.
Nenuenyu, Blessing Zulu, toksia mina Chris Gande na Marvelous Mshanganya uye mnaoze churungu.
Thank you, Jonga and Blessing. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Tuesday, May 17th, 2016. And as usual, we'd like to thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
And here are our top stories this evening.
20 dismissed Chitungwiza council workers demanding outstanding salaries backdating to 2014 failed to appear in court as scheduled.
We are waiting for a date so that they can appear in court. They are saying that these people were on an interdict, and they are saying that they are in a contempt of court.
20 Zimbabweans get free corrective surgery for cleft lip and related health conditions.
This is our first time in Bulawayo. Over these years, we've been doing it at Hararo Hospital. We do cleft palate and cleft lip repairs.
Zimbabwean academics shine in South Africa as they take over an almost derelict farm and turn it into a highly productive entity.
The land was usable, but was not fertile. The type of sand that we have here, it's a bit of sand soil, which doesn't have much nutrients. So you need to add value to the land.
And Zimbabweans say the government has to make sensible policy shifts to rescue the ailing economy.
These stories and much more coming up. Stay tuned.
Twenty dismissed Chitungwiza municipality workers who were arrested last Friday for staging a public protest at the council offices failed to appear in court today as expected because their papers were not in order. Ephraim Katsina, a representative of the dismissed workers, says police had initially opened one docket for all the 20 former workers accused of contravening a high court order barring them from getting anywhere near council offices. It later emerged today that only three of the dismissed workers contravened that order. The former workers are currently out of police custody, awaiting the finalization of their court case. The dismissed council employees are camping at the municipal premises demanding their outstanding salaries backdating to 2014. Katsina tells Studio 7's Jonga Kandemiri the 234 former workers will continue to picket at the council offices until their demands are met.
We are waiting for a date so that they can appear in court.
What are they being charged with?
They are saying that these people were on an interdict, and they are saying that they are in a contempt of court. We are also saying that the only number of people who were on the interdict are three, and the other 17 are not on the interdict.
We understand that there was a court ruling that barred them from camping at the site. Are they going to continue camping at the site?
Yes, we know. We know very well that what the municipality is doing is unlawful. And we are saying that there are only 18 people who are on this interdict out of the number 234 former workers. Only 18 are on the interdict. And the former workers are saying that they are not going to throw in the towel. They are still going to continue camping at this office because they are not paid anyway. They want their money. They want their 27-month salary arrears. So they will continue camping at the municipal office starting from tomorrow.
That was Ephraim Katsina, a representative of dismissed Chitungwiza Council workers, on the line with reporter Jonga Kandemiri.
Young people out there, are you concerned about the many issues that affect you and Zimbabweans in general? Rise to the occasion. Make an impact. Let your voice be heard, and let's get talking on The Connection.
We cover a range of issues that affect young people.
I am Tatenda Gumbo.
And I'm Tungamili Nkomo.
And we are the hosts for your number one youth forum, The Connection. Join us later today when we will be discussing the viral This Flag movement, calling on Zimbabweans to demand their rights and hold the government accountable.
To get involved, send us a message with the hashtag TheConnection on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318.
Twenty people, mostly children and teens, are having free corrective surgery for cleft lip and cleft palate, courtesy of a United States-based nonprofit organization which has brought a team of specialist surgeons and nurses for the first time to Bulawayo. Our correspondent Taurai Shaba brings us more.
Nurse Martha Pamire, a volunteer with Operation of Hope, told Studio 7 that the organization has been bringing voluntary surgeons and nurses to perform free corrective surgery for cleft lip and palate in Harare since 2006. The organization has brought the program to Bulawayo for the first time due to high demand. Surgery on some of the beneficiaries started at Mpilo Hospital yesterday and will end on Friday.
This is our first time in Bulawayo. Over these years, we have been doing it at Hararo Hospital. We do cleft palate and cleft lip repairs.
Pamire said nearly 70 prospective clients turned up for screening and the organization had to take about a third of the people because of limited time in performing the operations. Five-year-old Juliana, the daughter of Rambisai Jengwa from Chivi in Masvingo province, was among the first to have the corrective surgery. Jengwa said she would never have been able to afford the surgery to correct her daughter's cleft lip, adding that she is very grateful to have the operation conducted for free. Chiwe Dziwa's son, two-year-old Kudakwa Shehove, who has a cleft lip and cleft palate, will also have corrective surgery. Dziwa, who lives in Zishavane in the Midlands province, said she had tried to have the surgery performed on her son under the same program in Harare last year, but failed because the team had left before she could get there. Dziwa is also grateful that this is being done for free. It costs a minimum of $3,000 to have corrective surgery for cleft lip and cleft palate, and most Zimbabweans cannot afford to pay such an amount. Jennifer Mora Trubenbach, Chief Executive Officer of Operation of Hope and team leader of the 10-member team, said her organization operates in needy developing countries and also seeks to impart skills to local health personnel.
We're more apt to go to a place where the need is very big and stay committed till we can train a local surgeon to do the surgery.
One child in every 850 is born with cleft lip and palate, which is believed to be a hereditary condition. Although those with the condition are normal, they often have speech defects and have problems eating, which sometimes affects their growth if it is not corrected. Reporting for Studio 7 from Bulawayo, this is Taurai Shaba.
In a related development, some Zimbabweans say they normally travel long distances to access healthcare in clinics and hospitals, despite constitutional provisions compelling the government to provide this basic right to its citizens. The Southern African nation is facing serious socio-economic problems, a situation that has resulted in various challenges in health institutions, including critical shortages of drugs and manpower like doctors and nurses. Villagers in Mutoko communal lands, Mashonaland East Province, are among millions of people with little access to health care. Our correspondent Patricia Mudadigwa visited the region and filed this report.
Chapter 4, subsection 75 of Zimbabwe's constitution clearly stipulates that every citizen and permanent resident has the right to have access to basic health care services, including reproductive health care. It states that the state must take reasonable legislative and other measures within the limits of the resources available to it to achieve the progressive realization of the rights set out in this section. However, contrary to this, most people in Zimbabwe, including Mutoko communal lands, have been struggling to access health care since independence from British rule in 1980. Indications are that the health sector in the country is deteriorating at alarming rates, with some hospitals having an unprecedented patient-doctor ratio of 1 is to 12,000 compared to the 1 is to 200 prescribed by the United Nations. Motoka Villager, Tafumane Gubede is among thousands of people in the district who have to travel long distances to get health care at Karanda Mission Hospital in Mount Darwin.
There's no specialist doctors, especially for those who need operations. All the people who are supposed to be operated are transferred to Parenya.
Another local resident, Philip Muyengwa, says although the government constructed many clinics in rural areas just after independence in 1980, most of the structures are now white elephants due to lack of manpower and drugs.
Access to health is still a challenge in this district. Even though the right to health is enshrined in the constitution, we have realized that most of the people, or a lot of the people in Mutoko district, are not affording to access health services, even primary health care. There is serious lack of doctors, especially specialist doctors. So a lot of people are traveling to Karanda also to access specialist facilities.
For Maria Mashangwe, the health sector in the country is deteriorating instead of improving.
Access to health is really difficult. People are dying from curable diseases. Our clinics here do not even have stop pains like paracetamol, or they are giving now our prescriptions, but we do not have money to buy the drugs at the pharmacies. The rights in the constitution are only there on paper, not for us rural folks. It's really difficult.
In 1985, the World Health Organization declared that the Zimbabwean healthcare system was among the best in the developing world. Health Minister David Parenya was not reachable for comment. Reporting for Studio 7 in Mutoko, this is Patricia Mdadigwa.
The government has been called to make it compulsory for its essential services employees, like the police and healthcare employees, to learn sign language so as to be able to communicate effectively with the hearing impaired or deaf people. The call from Mandela, Washington fellow Sithabiso Ndlovu, a sign language expert and advocate for the deaf community. Ndlovu is one of the Mandela fellows headed for the U.S. next month. She talks to VOA reporter Ntungamili Nkomo about her fellowship and challenges faced by the hearing impaired.
I feel very excited about this opportunity that I've been given. I mean, not a lot of people that have been sponsored by the President of America to do such a program and to represent such a community, which is the deaf community that I'm representing at this point in time. So I'm very, very, very excited and grateful.
Sign language is now officially recognized under the country's new constitution. Is it now being taught in schools? Would you say that the government is doing enough to promote it?
They are trying, but so far not a lot has been done in terms of pushing sign language to be as much as we push English, as much as we push the Rail and Shona. I know people who learn Chinese in primary school. We're not in China. But people can't learn basic sign language in primary. It's something that can be easily implemented if you say, okay, before someone graduates from the police force, they should know basic sign language so that if they arrest someone who's deaf or if they want to help someone who's deaf, then they can be able to communicate. Life-threatening situations like nurses, if you want to help a deaf person, how are you going to do it? So I think there's still a lot that the government needs to do to lobby, to make sign language look not just official, but to create a platform where it can be used and is used. But now I hear from the government that they're going to start setting different examinations for people who have hearing impairments, because they learn at a different level for people compared to people without hearing impairments. So at least that's a start. That's something that we can say the government is trying to do. It hasn't been done, but they're trying. So we will just wait and see while we advocate for them to keep their promises.
Which college or university will you be at, and also what will you be pursuing?
I will be at the University of Delaware. It's in Delaware, in Newark. So we'll be pushing with civic leadership. That's basically training us on how to be good leaders within the communities that we lead in.
That was a Mandela Washington Fellow Sithabiso Ndlovu, an advocate for people with hearing impairments, speaking there with reporter Ntungameli Nkomo.
In another development, the man behind the This Flag hashtag movement has received chilling threats for standing up to the government and telling it, quote, enough is enough, quote. Pastor Ivan Mawarire has captivated thousands with his inspirational yet defiant videos on social media demanding jobs and pointedly telling the ZANU-PF government, quote, clean up the mess and we are no longer afraid, quote. His cause has resonated with thousands of Zimbabweans, but Mawarire is also taking flack from ZANU-PF officials, including Ministers Jonathan Moyo and Super Mandy Wanzira. Yet Mawarire, a 39-year-old motivational speaker, says he's not backing down and is vowing more campaigns until government fixes the economy and other problems bedeviling the country. Mawarire tells reporter Ntungameli Nkomo it's incumbent on all Zimbabweans to stand up to the government and demand a better life.
The matter is being received loud and clear. I've continued to be clear in terms of this is what we want you to address. This is what we are complaining about. Can you say something? Can you talk to us about this particular thing? And they haven't responded with talking to us as far as Professor Jonathan Moyes concerned. He's responded by attacking, by chiding and making, you know, comments and remarks that have nothing to do with the issue, that have everything to do with personal personal stances. And for me, that is what I find is more depressing, is that if you can't engage a government minister in a conversation about real issues on the ground, then I'm not sure what we can talk about.
What will it take for you to say the movement is over, we are now satisfied with the situation in the country?
Citizens must always know that they are always required to speak, they are always required to challenge government. It's never going to be over. Whether this government stays or a new government, citizens are always going to have to rise up. I think for me, the victory is in the fact that we rose up, we spoke, now you must act.
That was motivational speaker and pastor Ivan Mawarire on the line with reporter Ntungameli Nkomo from Harare.
Coming up,
Zimbabwe's economy faces serious challenges.
And Zimbabwean academics who ventured into farming shine in South Africa.
Stay tuned.
But first, a look at regional and international news.
A Massachusetts man is recovering from the United States' first male organ transplant, and doctors in Boston say they are cautiously optimistic he will make a full recovery. 64-year-old Thomas Manning lost his male organ to cancer in 2012 and was given a new one last week thanks to an anonymous dead donor.
Former U.S. Secretary of State Hillary Clinton and Vermont Senator Bernie Sanders face off in two more Democratic state presidential nominating contests today in coal-producing Kentucky and Pacific Coastal Oregon.
A wave of bombings struck markets across the Iraqi capital Tuesday, killing at least 68 people and injuring more than 100.
And the main newspaper of the Chinese Communist Party has offered rare commentary about the 50th anniversary of the Cultural Revolution, stating the harm the decade-long upheaval caused was comprehensive and severe.
You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
Some Zimbabweans say President Robert Mugabe's government should embark on key policy shifts, especially on the controversial Black Economic Empowerment Program, compelling foreign-owned companies to part with majority shares in order to revitalize the ailing economy. This call comes at a time when the International Monetary Fund, or IMF, which currently concluded a staff-monitored program consultations in Zimbabwe, says the country remains in debt distress, should reduce the huge wage bill, and economic activity is severely constrained by tight liquidity conditions resulting from limited external inflows and lower commodity prices. It further says a drought and increasing temperatures have reduced agricultural output and disrupted hydropower production and water supplies. What can Zimbabwe do to revive the economy set to grow by only 1.4% this year? Our correspondent Thomas Chiripasi has more details in this first edition of a three-part series on reviving Zimbabwe's economy.
Following the introduction of a controversial land reform program in 2000, Zimbabwe's economy has never shown any meaningful signs of sustained growth except between 2009 and 2013 under a unity government which adopted multiple currencies like the United States dollar, the South African rand, the Botswana pula, and several others. The country abandoned its local dollar that was hard hit by historic hyperinflation rates, but indications are that this alone cannot save the fast declining economy. 16 years after the agrarian reforms were implemented, followed by the country's adoption of the Indigenization and Economic Empowerment Act, designed to transfer the economy into the hands of indigenous black people, some locals like Barnabas Tondlana say Harare now needs to come up with policies that promote foreign direct investment. Tondlana, a newspaper publisher and editor, says the black economic empowerment is one of the current policies that ought to be reversed because it is scaring away potential investors.
The major focus naturally is reviving industry. For us to revive our industry, we have to look at where did we go wrong, at which point did we go wrong. And we went absolutely wrong on the land issue. So we have to go back to the land issue and see how we can ensure that the people who are on the land, the people who are given those farms, are highly productive. We no longer have a horticulture industry here, for example, and yet horticulture used to bring in millions every year. We no longer have a lot of companies which used to rely on processing agricultural crops. They've totally folded because there is nothing coming out of the farms.
But Indigenization Minister Patrick Juwawo is on record saying the government would not backtrack on its indigenization plans that compel foreign-owned businesses to transfer at least 51% of their shares to black Zimbabweans. Tinashe Gumbo, Programs Officer of the Zimbabwe Coalition on Debt and Development, agrees, adding that Zimbabwe should urgently deal with its external debt of nearly $10 billion in order to get fresh lines of credit from international finance institutions like the IMF, World Bank, the Paris Club, and others. Gumbo says it is also critical for the government to ensure that there was transparency and accountability once new resources were availed.
We need to know how much we owe and to whom we owe and what was the purpose of those debts when they were actually incurred.
Tondlana further argues that the El Nino-induced drought had a debilitating effect on the local economy, adding that the farming community now needs external support.
Right, drought has very devastating effects on our economy in the sense that you look at Zimbabwe, we are a very agro-based economy, or the little of the economy that we still have, and we totally rely on the land for our survival.
According to Obed Gutu, spokesperson of the MDC formation led by former Prime Minister Morgan Tsvangirai, the government also needs to deal with corruption that has crippled the public and private sectors. He says there is need for President Mugabe's government to ensure that the country's domestic and external debt does not balloon.
That is the problem that we have. So for as long as we have a government that is inherently and intrinsically corrupt, we can forget about doing away with debt in this country. We can forget about eradicating debt. We should actually expect the debt to balloon.
Economist Trust Chikohora, who is also the General Secretary of the Renewal Democrats of Zimbabwe, led by Elton Mangoma, believes that governance systems in the country also need to be revamped to ensure economic growth.
We need to look at our economy so that our economy is renewed and it starts to perform effectively so that we don't continue on this debt spiral. and we can be able to now start on a growth trajectory for the benefit of all our people. So governance systems need to be renewed.
For his part, President Robert Mugabe has blamed the country's poor economic performance on restrictive measures imposed on him and his inner circle by the West for alleged human rights violations and election rigging. But his finance minister, Patrick Chinamasa, says the time for a blame game is over and Zimbabwe has to work hard to get the country's economy out of the woods. Already, Harare is re-engaging the European Union with a view of normalizing its relations.
Before they are lifted, we should not sit down and cry. And if we are meeting as economists, we will agree the fundamentals are not in good shape. The end game is to reach an accommodation with creditors in order to clear our arrears. I believe that we have resources which, if leveraged, can also help to get us out of our situation.
On the other hand, international money lending institutions have not been giving Zimbabwe any financial assistance, but government says it is working on a debt recovery strategy that may see it getting fresh lines of credit if approved by the IMF, World Bank, and others. The IMF says Zimbabwe needs to address underlying impediments to economic growth as soon as possible and redirect the economy towards private sector-led growth. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
Thanks, Thomas. Don't miss the second edition of this three-part series as our correspondent Ivan Chifera focuses on bond notes designed to boost Zimbabwe's exports tomorrow.
A recent speech by former South African President Thabo Mbeki referred to a group of young black farmers who were making great strides in the country's Western Cape province. As it happens, the young farmers, five of them, are all Zimbabwean. Studio 7's Ndimiyake Mwakalielia shares their story.
Albert Zinanga, Batsirai Magunje, Walter Kumalo, Masimba Paradza, and Dr. Ignatius Matimati, all academics, are now also known as the N7 Malmesbury Farmers. Why? The five friends met the owner of the plot in Western Cape Province in South Africa during a weekend visit there last year while shopping for an ox to buy and slaughter to share among themselves. A simple inquiry led to a deal which allowed them to farm there for a year for free, including the farming equipment. All they had to pay for was the electricity they used. Zinanga, a lecturer of African languages, said he and his friends, all who grew up in rural Zimbabwe and had done only small-scale subsistence farming, saw the plot's potential.
The land was usable but was not fertile. The type of sand that we have here, it's a bit of sand soil which doesn't have much nutrients. So you need to add value to the land by putting chicken manure, cow dung manure.
The once empty plot is now abundant with crops such as tomatoes, spinach, broccoli, cauliflower, and other vegetables. But it is the maize crop, a staple in Zimbabwe, which was the most exciting for them to grow. Batsirai Magunje, a physicist and material science engineer, says they want to eventually extend the opportunity to local South Africans.
We have plans to bring on board South Africans who are really willing to learn from us.
Engineer Walter Chimanga Kumalo says he finds farming a calming escape from his high stress level job.
If I spend a day in the engineering sector, it's highly demanding. But when you come to the farming side of things, it's enjoyable, it's stress relieving. We have a strong passion for farming. Just seeing crops growing just makes us feel happy.
Their farming expertise earned the New Zimbabwean Farmers the 2016 Small Business of the Year title in the annual Zimbabwe Excellence Awards, a platform created to celebrate achievements of Zimbabweans who total almost 1 million living in South Africa. The award's executive director, Julius Shamu, says the five deserved the award because of their bold move.
These guys made a unique success story whereby they actually approached the owner of the land and asked them, could we farm here, you know? And they need to be recognized and what they're doing is not about, can I go back to my country, you know, but can I contribute to the city where I'm staying? Can I contribute? Can I do something better for the city?
As the new farmers provide food for South Africans, back in their home country of Zimbabwe, extreme food shortages forced President Robert Mugabe to declare a state of disaster in most rural parts of the country, severely hit by the drought. For Studio 7, this is Ndimyake Mwakalielie in Washington.
Following the release of this report, some aspects of the story are being disputed. For more details on this story, including videos, visit our website at www.voazimbabwe.com.
Now remember to stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. where the topic will be the hashtag This Flag Campaign.
Now stand by for Studio 7 in Ndebele with Chris Gande. I'm Marvelous Mhlanganyahuye, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Good night, Zimbabwe. Selamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 17 kwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingalitshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Ukwakhiwa kwe-mall yegodini kulokhu kuqhubeka. Okwakhathesi sisasebenza indlela zokulungiselela ukuqalisa lo msebenzi. Nxa sekulungile, sizakwazisa uzulu.
Inkampani yakwele South Africa ekhangelelwe ukwakha indawo yamavinkili lamabhizimusi egodini mall kobulawayo iTerracotta isiqalile ukuhlela kutsha usuku ezaqala ngalo lo msebenzi.
Asinanzeleli ukuthi yomuntu ulipholisa. La esipholiseni sakhe ulengalo emlingenene emsebenzini wakhe lapha ngisho ama levels ukuthi lanxa uyinduna ufuna umpholisa fika uziveze ngani ngoba ukhosi bakho uthweni ngubani.
Induna zasemhlanganweni weZimbabwe Chiefs Council lapho ezikhuthaza khona uhulumende ukuthi alungisise ubudlelwano bazo lohlangothi lwamapholisa. Abantu abaningi sebengena emkhankasweni oyenkundleni zebulenjini ezigoqela iTwitter, Facebook lalapho abakhuthazwa ukuthi basukume balwele amalungelo abo bengelakwesaba olwe hashtag this flag. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkampani yakwele South Africa ekhangelelwe ukwakha indawo yamavinkili lamabhizimusi eyegodini mall kobulawayo iTerracotta ithi siqalile ukuhlela kutsha usuku ezaqala ngalo lomsebenzi kulandelwa ukumiswa kwayo nguhulumende weZimbabwe ngenyanga edluleyo esithi kwaba lokuqilibezela ekukhethweni kwayo inkampani le ukuba isebenze eZimbabwe. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ekobulawayo.
Kansile edolobho lakobulawayo unkosikazi Bongiwe Ngwenya ubeke ukuba inkampani yeTerracotta isiqalile ukuhlela ilanga lokuqalisa umsebenzi kunye lokuthi uzaphethwa nini. Unkosikazi Ngwenya uphinde wacela ukuba uzulu alondoloze amanzi ngoba amadamu akobulawayo elamanzi amalutshwane kulandela ukungani kahle kwezulu.
Ukwakhiwa kwe-mall yegodini kulokhu kuqhubeka. Okwakhathesi sisasebenza indlela zokulungiselela ukuqalisa lo msebenzi. Nxa sekulungile, sizakwazisa uzulu. Amadam akobulawayo mhlaka 13 May 2016 abe ku 39.95%. Sikhuthaza abahlali bakobulawayo ukuba balondoloze amanzi.
Umsekeli kamphathi intambo obona ngezamabhizimisi kwele South Africa, umnumzana Muzi Wandile Masina, okhokhele leli qula, uthi ubulawayo ulakho ukuvuselela amabhizimisi kwezokuthekelela ezokwakha kanye lezamasiko, njalo bakhangelele ukuqala amabhizimisi iloba yisiphi isikhathi.
Sila nethimba losomabhizinisi sizothengisa izwe lethu. Okwesibili, sizo-encourage abantu bethu ukuthi babheke amathuba la abanga-investa khona la eZimbabwe la kwaBulawayo. Mina kubaluleke kakhulu i-investment esicabanga ukuthi kuzomele siyinakekele njengalamazwe amabili ukuze sikwazi ukuthi sincede ilizwe laseZimbabwe lizithuthukise futhi likhande namathuba omsebenzi for abahlali bala eZimbabwe.
Uqhubeke uMasina ethi ubulawayo useminyango weSouth Africa, ngakho ukusungula amabhizimisi akusoze kube luhlupho kangako, njalo kuza kwehlisa inani labasakhulayo bakwele Zimbabwe abachapha umngcele besiyadinga umsebenzi ezweni lakhe. Umsekeli kamphathi intambo obona ngezokuthengisa kunye lokulungiswa kwempahla eZimbabwe, unkosikazi Chiratito Mabuwa, omele imberengwa South edalele parlamente, uthi uyajabula ngokuza kweSouth Africa ezweni, ethi lokhu kuzaqinisa ubudlelwano bamazwe omabili kwezokuthengiselana.
Amakampanisi e-South Africa bakwenza every year, lokhu ngumnyaka wesisikisi bekwenza. Kodwa sokulomehluko ukuthi kathesi kabasakhangela i-trade kuphela, sebekhangela i-investment opportunities. Ukubuya kathesi kuzo-set up ama-industries abo lapha eZimbabwe.
Kulandela ukumiswa kwe-terracotta ukwakha, ummeli we-South Africa eZimbabwe umnumzana Mphakama Mbete ubika ukuba akula mibiko asebeyitholile evela kuhulumende weZimbabwe kumbe i-terracotta mayelana lalolu daba. Uhulumende weZimbabwe uthumele iqula kobulawayo ukuzoqhuba uphenyo ngokusebenza kwekhansili yalelo dolobho, okugoqela lokuthi iterracotta yathola njani ikhontilaki yokusebenza eZimbabwe, njalo impumela yophenyo ayikaphumi. Ukumisa kokuqala kwalomsebenzi kusolwa ngabaningi abathi uhulumende ulomona usebona ukuthi leli lithuba elihle lokuthuthukiswa kukabulawayo okungelani laye, njengoba inhlelo zonke zentuthuko ziqhutshwa eHarare kuphela. Iningi lezizalwane zeZimbabwe zihlala zibhekise amabombo kwele South Africa lisiyadinga imisebenzi, ngakho-ke ukusungulwa kwamabhizimisi elizweni kukhangelele ukwehlisa inani labasakhulayo abachapha imingcele bengela mfanelo zengwalo eziqondileyo zokudinga umsebenzi kanye lokuvuselela umnotho welizwe wona osubhazalele ngesisu. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection kusikhangela umkhankaso oqhutshwa ngabanye ebulenjini be-internet okhuthaza uZulu ukuthi asukume alwele amalungelo akhe njalo asole umbuso we-ZANU-PF. Umkhankaso lo uqhutshwa ikakhulu enkundleni yeTwitter phansi kwesihloko esithi This Flag. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo, lomunye wami uTatenda Gumbo.
Amalunga edalela ezinduna zeZimbabwe ele Chiefs Council athe gwaqa emhlanganweni weHarare lapho ahluza khona indaba ezithile ngokusebenza kwazo. Okunengase kuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi lezinduna emhlanganweni lo wensuku ezintathu owenzelwa eHarare International Conference Center zitshengisa ukukhathazeka ngendlela amapolisa asebenza ngayo bengabancedisi lalapho kusobala ukuba kulecala eliyabe selidaliwe ezikuchaze njengokweyisa inkundla zazo lanxa isekelo siwakhangela ngokufanayo amadale wonke elizweni. Umkhokheli wenhlanganiso yezinduna le iZimbabwe Chiefs Council, unduna Fortune Charumbira, uthi uyadanisa lobo budlelwano obubi obuphakathi kwenkokheli yomdabu lamapholisa. Unduna nyanga zonke owematopo eMathebeleland South uthi kumqoka ukuba bulungisiswe lobo budlelwano ngokuphangisa kube lokuhloniphana.
Asinanzeleli ukuthi yomuntu ulipholisa la esipholiseni sakhe ulengalo emlingenele emsebenzini wakhe lapha ngisho ama levels ukuthi lanxa uyinduna ufuna umpholisa fika uzivese ngani ngoba ukhosi bakho uthweni ngubani ukhangelana lo ukhangele yona leyana in station samapholisa ongomkhulu okhuluma laye ngoba nguye njani othumayo abanawo akhe laba banjani abaphansi njengoba lathi silaba nawe ethe sibabiza sithi yini ngabalisa labo sobho. So ngiyananzelela ukuthi ungafika uziveze ukuthi hayi ngilo msebenzi wami othilo ngifuna ukuncediswa lapha lalapha kukulilungelo olwenkundla yami ukuthi benzeni bangincedise.
Ethi lokhu kulakho ukuphathisa ekuqhutshweni kuhle komsebenzi wokuthonisa amacala elizweni.
But okuqathile ukuthi asivezelane ngapha egcekeni ukuthi siyanxusana kumbe siyenzani siyathumana. Ukuthuma lakho phela kulendlela yakho. Ungathuma umuntu kuyisicelo kuyachiyana lokuthuma umuntu ungathi usebenzisa ini ubukhosi bakho. Fika kuphela uthi hayi mina enkundleni yami yephukile ngalokho. Ngicela lenisize ngalokho. Yikho kuzasiphumelela khona ukuthi sibamba njani.
Oze emele abasesipholiseni uCommissioner Mekia Tanyanyiwa uchasise okumele kwenziwe ukuthuthukisa ubudlelwano phakathi kwamacele womabili. Kuvunyelenwe kulomhlangano ukuba kuqakathekile ukuba amacele womabili afundiswe ngomthetho weCustomary and Local Courts Act, wona okubeka sobala ukuba kusetshenzwa njani lamapholisa angena ngapi ekuthonisweni kwamacala zinkokheli zomdabu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umfundisi oqhuba uhlelo lokusola uhulumende weZANU-PF ngokwehluleka ukusungula umsebenzi lokuvuselela umnotho welizwe u-Ivan Mawarire uthi lanxa esesabela impilo yakhe uzaqhubeka esola uhulumende aze alungisise okuhluphayo elizweni. UMawarire uqhuba umkhankaso wakhe enkundleni zebulenjini ezigoqela iTwitter leFacebook lapho akhuthaza khona uZulu ukuthi alwele amalungelo akhe engelakwesaba. Uthi kabuyeli emuva lanxa eke wathola imbiko evela abantwini abangaziwayo abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli beZANU-PF bemxwayisa ukuthi achiyane lomkhankaso wakhe. Baningi asebebambane lo Mawarire emkhankasweni othi wakhe ophansi kwesihloko esithi hashtag this flag. Omunye wabo ngumnumzana Themba Mabhena oxoxe lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Lo umkhankaso kalu baba uMawarire sina siyamlandela sibili sithi kumele vele uZimbabwe wonke uZulu wonke waseZimbabwe sisukume sonke sithi enough is enough ngoba abantu sesikhathele kakhulu. Yabona makwi kuthi thina sodwa thina abantu baseZimbabwe asisukumanga sazimela vele akula muntu ozasitshintshela isituation esikiyo. So it's like le nto eziwa nguMawarire le vele kumele abantu babe 100% behind him bemlandele bemncedise kulo mkhankaso. Ngibona kanjalo.
Kodwa Mabhena, lo ngomkhankaso osebulenjini kuphela awukho phansi lapho esingathi abantu bayatshengisela ezitaladeni. Ubona uhulumende elalela yini thatha amanyathelo?
Liyabona ukuthi uhulumende wethu vele thina into ekhona laphana eZimbabwe you are case. We have a government which ignores izikhalazo zabantu ukuthi ezokuthi they even know even those in that same political party ebusayo eZANU-PF bayakwazi ukuthi abantu bayadibeka and
uhlupho esilano lokuthi bona labana abantu bayabe lokho besithi bafuna ukuthi kuhlale kunjalo ngabantu abale zinto zabo abazithola ngendlela engayisiyo. So they want that part to keep protecting ama ill-gotten riches abanawo bona labana abantu yibo abantu abasihluphayo laphana ekhaya.
Kulungisiswe njani pho Mabhena? Kulungisiswe ngalo mzabalazo kuphela othi this flag?
This flag is one of those things ezikhona kanti everyone is saying they've had enough. So this flag is part of ukukhonona kwabantu. You see, of course njengoba uyathi ukuthi asonto leyo ukuthi kungazakala ngalabo abantu abaphansi abanye abaningi kakhulu ngathi emaphandleni abangeke betholi lokho zini information yale ukuthi kule this flag. But otherwise, we have to spread that to those people abangaphandle emaphandleni sibatshele ukuthi indaba kumi kanjani.
Hello ke ngumnumzana Themba Mabhena ongomunye wabasekela umkhankaso wokusola uhulumende weZANU PF owe hashtag this flag ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Ave Zimbabwe yasebehlala kwele Botswana bakhala ngokuthiwa phandle kohlelo olukhuthaza labo asebethuthela emazweni ukuthi bazosungula amabhizimusi ekhaya olwe National Diaspora Policy. Okunengasikuzweni kuMartin Ngwenya isiphalo ludaba eseHaberoni kwele Botswana.
Ngemva kokusungula uhlelo lokukhanga abeZimbabwe abaphandle kwelizwe ukuthi bazosungula amabhizimusi ekhaya, abaseBotswana bathi bayamangala ukuthi kukhanya bona bezatshiywa ngaphandle. Uhulumende osungule uhlelo lwe-National Diaspora Policy nyakenye kulemhlangano ezakwenziwa labahlala emazweni agoqela e-Australia, South Africa, New Zealand, United States kanye le-United Kingdom. ELeBotswana elinani labeZimbabwe elingaphezu kwenkulungwane eziyisikhombisa ezilamaphepha okusebenza elizweni lona alikho kuluhlu lamazwe aqoqwe ukuyabamba limhlangano. Lokho kuye iningi lizibuza ukuthi abasebenza eBotswana bona baqhatheka ngevuseleni isimo somnotho kweZimbabwe nami. Umnumzana Clifford Nyathi uthi uqhathekile ukuthi abasebenza eBotswana labo bangachiywa ngaphandle kohlelo lolu.
Uhulumende sibona ekhangele kakhulu abantu abasebenzela kibo South Africa le-UK kakhulu. Khohlwa amanye ama-countries anjengaboBotswana lapha okulabantu ngathi labo abalihlekanyana abasebenzayo njalo abazimiseleyo ukubuyela be-investor elizweni leZimbabwe. Ngalokhu sithi kufanele ukuthi abakhangele labo aba-engage abonisane labo ukuthi kuyini abangakwenza ekhaya ukuze bethuthukise umnotho.
Umbono wakhe uhambelana lokathabang leya yena uthi noma nje abanye bangasuki bavumelane lohlelo lukahulumende kuqakathekile ukuthi wonke umuntu weZimbabwe ophandle kwelizwe athole ulwazi ngamathuba akhona ekusunguleni amabhizimusi ekhaya njalo kulilungelo labo.
Akukuqakathekile ukuthi be-involve iBotswana kule program asebeyenza ukwenzela ukuthi inotho lelizwe lalo likhule liphucuke.
Uhulumende usungule uhlelo lolu ngesikhathi ebona isikhwama sakhe sesincipha osokuchiya isimo somnotho sisesimini esibi elizweni. AbeZimbabwe bangaphandle kwelizwe babika bathumela imali phose engamabhiliyoni amabili amadola kuzihlobo labangane ngomnyaka ka-2014 kuphela. Lokhu yikho sokwenze uhulumende abe lomcabango wokuthi athole ingxenye yaleyo mali ukuze kuxoxiswane labathumela imali ekhaya emzameni wokuvuselela umnotho okhanya uphela umoya. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 kusawulungile Botswana.
Ukuhlelo lweStudio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esikhangela udaba lokujengisela ngeflag yeZimbabwe yabantu besithi sebekhathele ngokwenzakala elizweni olwe hashtag this flag. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Asingakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. Abahlangothi lwebutho lakwele Melika bathi bakhangelele ukusungula inkamba ezingabali 10 lanye 11 emazweni awezokazi le-Afrika. owake waba ngunobhala obudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba unkosikazi Hillary Clinton lekhe echikilisana losenator Bernie Sanders kukhetho lwama-primaries olokudinga ozamela ibandla lema-Democrats kukhetho lokudinga umongameli. Abakubhizimusi lokuzisebenza sebekhuthaze ukusungula isikhwama esizaphathisa lapho sebetshiya umsebenzi besiyaphumula i-pension scheme. Linkuthazo yenziwe ngusomabhizimusi olodumo kwele Tanzania mnumzana Sandeep Rajchura emhlanganweni oyenziwe ngabosomabhizimusi kwele South Africa kuviki edluleyo. URajchura uthi udaba lwama-pension akumelanga lube ngolwe lwabasebenzela amankampani kuphela ngoba bakumsebenzi wokuzisebenza labo kumele bathole imali lapho sebekhulile bengesenelisi ukusebenza. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isiphathamandla sabaphila ngokuzisebenza eZimbabwe Upcoming Traders Association umnumzana Dumisane Ncube othi mpela lombono uyamukeleka ngoba lokhu kungaphathisa abaningi.
Into enhle kakhulu ngoba abantu labo esithi ngama-informal sector bagcina lengela ama-benefits nxa beluphala kumbe umuntu engalimala ezinto ezinjalo. Umbono omuhle kakhulu.
Kungaba lesikhwama esingafakwa yini siphumelele singatshontshwanga?
Ngicabangela ukuthi singaba khona ngoba ngiyabona kwamanye amazwe kathesi ama-cooperatives le-informal sector balama-bank abo amakhulu. So nxa kuyikuthi uhulumente engaza kangenile mbona ngani kungaba yinto enhle kungayenzakala.
Khona kathesi kuyinokwenzakalayo asithi wena usufikise iminyaka kumbe yi-70 usufuna ukuyaphumula.
Nxa usufuna ukuyaphumula kutho ukuthi konke kuhle kuphumule khonapho ngoba awulalutho ongalwenza. Kumele ukuthi uhlu plan into yakho uhlu uinveste before usiye kuphumule. Kodwa i-advantage ngokuthi ngesokuthi ubusubenefitha ngezinto wena usunjani sekuphumule. Kodwa asithi nxa kuyikuthi kawuzange ukuthole ithuba lokuthi uthole imali yokuthi u-investe kumbe uthole imali yokuthi uthenge i-property ingakunika ama-returns late kuyaba nzima kakhulu ngoba kusho ukuthi uyabo sizaba umyanga wokugcina.
Khona kuba lula na ukubana umuntu enelise ukuthi aze athenge indlu, imota lokunye okunjalo yena ezisebenza ikakhulu ephila ngokuthengisa emgwaqweni?
Into ade sizama ukuthi siyilwise yona leyo ukuthi khona kathesi nje nge-association yethu sisaprochume isipara ngendaba yokuthi aniki ama-informal sector izindawo zokuthengisela, izindawo zokwakhela like ama-residential stands ukuthi kwa-association kube le ndawo lapho kukhangelwe khona ukuthi kuyanikwa bona abantu abaku-informal sector.
Zona indubo ezingaba khona asithi thina abathengisayo bona labo kuthiwe ngenyanga ufaka imali eceleni kungenzakala na kumbe sikhona esinye isikhathi sokuthi umuntu uzathi hayi lamhlangile?
Hayi nxa kuyimali e-reasonable mbona ungani labo bangakuthabela kakhulu ngoba abaningi siyababona nxa umuntu esegula kumbe umuntu eseluphele engasela yona imali yokuthi konkona yenze kumbe esebulawa indlala. Kodwa nxa kuyikuthi konkona kulethwe kuhle kungaba lokungama-contribution abantu abangakwenza kuhle. Abantu asebekwesaba yikuthi bayadlela izimali.
Kodwa akhona wona ama-contributions akhitshwayo okufana lawo ezimfa lokunye okunjalo?
Yebo, kathesi le First Mutual Life Insurance esayijoyinayo le Nyarat as an association esikwenzayo ukuthi khona bayacontributa every month for ama-beneficiaries abo layena lowo muntu uyabejoyini ukuthi in case of ukufa lezi zinto ezinjalo kukwaniseke ukuthi khona bamnike imali. I-First Mutual iyakwanisa ukuthi kunike up to 1500. I-Nyarat iyakwanisa ukuthi thathe yonke umngcwabo ikunike i-grocery lezi zinto ezinjalo. Sesesiwa lesinye iskimu njalo futhi ese-medical aid esikhulume lama-medical aid society ukuthi konkona balethe ama-alokuzeni ama-skimes a-afodwa ngama-informal sector ukwenzela ukuthi konkona labo ba-benefite from there.
Alo-ke ngumnumzana Dumisane Ncube esiphathamandla sabaphila ngokuzisebenza ese-Zimbabwe Upcoming Traders Association bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
When we bow, silale ma when we bow,
silale ma when
we bow,
silale ma when.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sihlaziya udaba lwabantu abanye babo abalemizi asebethoniswa zinduna amacala okuthi bathumezela ezinye izithandwa zabo izithombe ebulenjini bokuzilibazisa obe WhatsApp. Ezinye izithombe lezi zitshengisa izitho zangensitha. Kambe induna zingena njani kukho konke lokhu? Amakansila lawo athi udaba lolu ludidanisa ingqondo. Ake sizwe unkosikazi Shila Musonda okungukansila edolobheni lakoBulawayo xoxa ngodaba lolu lomnumzana Thabani Khumalo ingcwethi kwezamasiko esintu bendawonye lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ayisola ukuthi ayimhlolo veka kuvunyile enkalata iqala.
Khumalo, nathi udaba lapha ukanye kuyasinda lokho ungathini ngakho?
Kulokho kwadabuka umhlaba angazimize noma lendana zabadala ukuthi kukhona ukuthi umuntu engasebenzisa isifo somzimba sale egcekeni noma athumezele omunye umuntu. Inhlamba engaphezulu le umama esithi ukuthi akukho emthethweni, ngiyathemba ukuthi abomthetho nabaphethe amandla ikakhulu amapholisa kufanele ukuthi into le bayifinyelele.
Mankomo, pho-ke esintwini lapha kubanjwa njani udabolo nje?
Hayi, ayikhona esintwini. Ivele loba kungaphi yikho abantu labana abahamba benqunu besiyanga abagida loba bengagqokanga besiye emazweni ngenxa yokuthi akuvunyelwa, akuqalwa. Loba umuntu angawuthatha nje ifoni akufonele khuluma inhlamba eyifake loba kuWhatsApp, uthathe inhlamba lane kuWhatsApp uyihambise loba emapholiseni emthethweni, uyabothwa lowo muntu ofaka la loba yihlamba nje sibasabala ubunqunu bomuntu.
Abanye phela bakwenza lokhu Khumalo bezenzela nje bethabisana ungathini khonapho?
Kodwa ukubi ukuthi kuthiwa besemthethela nakwabanye abantu abanye besemaceleni abanye ngakwazi ukuthi kuzeuthumezelani lokhu kuyaze kubangele yini. Kodwa-ke okukhulu okwesabekayo khona okukuthi umuntu nangebhayibhile ukuthi isimo somuntu sezibona ukuthi inqunu emzimba kesigcekeni wazama lokucathela umlimi yena ongacathelekile. Pho-ke abantu basithatha ngathi lokho esibinzi sokuthi bazenze unqunu kube segcekeni ezintweni engicabanga ukuthi zaziyindlela ezimisele ukuthi impilo yethile lula abantu bakhulumisane bathengiselane njalo njalo.
Nxa usubona-ke ubona ngazani kuphela kuyamemetheka kakhulu kwinto lokhu, pho kuqedwa njani nxa sikhangela lakhona ngapho kobokhansila? Kambe kule nto ningayenza yini
ukumemetheka khonoku kokuganga lokhu?
Ye,
kumele abantu bahanjiswe emthethweni abafaka amapikitsha umuntu nxa yenqunu. Kumele abotshwe ayethonisisiswa ayegwetshwa.
Siyakhumbula phela ukuthi kudala kwakho labo chaps into ezinjalo. Ayisiyo chaps yangikona le.
Hayi hayi, ayisiyo chaps. I-chaps ongeke ubone lutho nje.
Abaye bakubona njalo phela.
Njalo i-chaps wawuyishayela yena lo muntu uyabukhala naye.
Kambe phela kukhanya ngazani phela yi-chaps yangikhona phela leyi evezwa ngabantu kuWhatsApp ayisikho yini? Kumba kufani le chaps yakudala leyana?
Selengakuhambelani uvele sibili wona sibili aluba wona iWhatsApp kuyenzakala velaba kuhle kuvalwe kuganga konke lokhu, especially awuqale kujeziswe laba abagangayo bazacina, bangathumela amapikitha bajeziswe, bangacina ukukwenza khonokhu sebezwile ukuthi kulomuntu osejezisiwe ngalokhu akwenzileyo ukufaka ipikitha umuntu engagqokanga emunye. Ye, lobe ngilalele ugogo lapha ngayichaza ukuthi mbeke wayichayela kazangayichaza.
Ikazange ayichaza i-chaps lapho ugogo ukuthi yayivele ichaya njani? Akusitshele mbijana.
I-chaps wawuthi nxa ugqokile angithi wabugqokile awembuli izigqoko, uthaya eceleni uthi i-chaps kawembuli. Abembulayo ibona babangala makhanda.
Lapho-ke besilalele unkosikazi Shila Musonda ungukhansila edolobheni lakoBulawayo obexoxa ngodaba lolu lokuthi abantu sebe thumezelana amapikitsha kuWhatsApp amapikitsha angalunganga. Ubexoxa ke lapha lomnumzana Thabani Khumalo, ingcwethi kwezamasiko esintu vendawonye lo Gibbs Dube we Studio 7 kuhlelo lwethu lwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Thiyani indlebe kuvikezayo.
When we bow, silale ma when we bow,
silale ma
when we bow,
silale ma
when
we bow, silale ma when
we bow,
silale ma isikhathi ke yasavumi ubana siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Inkampani yakwele South Africa ikhangelelwe ukwakha indawo yamavinkili lamabhizimusi eGodini Mall koBulawayo iTerracotta isiqalile uhlela kutsha usuku ezaqala ngalo lumsebenzi. Induna ezisemhlanganweni weZimbabwe Chiefs Council zikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise ubudlelwano bazo lamapholisa. Abantu abaningi sebengena emkhankasweni oyenkundleni zebulenjini ezigoqela iTwitter leFacebook lapho abakhuthazwa ukuthi basukume balwele amalungelo abo bengela kwesaba owe hashtag this flag. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande ngilithiya ke kuStudio 7 Live Talk kuhlelo lwabatsha lweThe Connection lilale.